zvechokwadi pane fee structure kana kuti liste takatumira kumazvipatara edu nemaclinics edu yakangoti chinjeiwo bichana kuti tigone kuona kuti maservices emachipatara tinoramba tichapawo here kuvanhu ruzhinji nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo, ndoda kuti nditaurire ruzhinji rweZimbabwe nekumwe kwese kuti listi yawakaona iyi yakanga isiri listi yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilisti yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti wagonewo kuzoti kana wachinge waona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa, wagone kuziva kuti kosti yeservisi yavari kupa iyi imarii, kuitira kuti kana wachinge waona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree, maunder fives, mamaternity mothers, lactating kana kuti wari kuyamwisa waya, maabove 65, waya wanewe wachiitwa atinoti macesarean section, wese wanofanira kunge wachionekwa free, wari kutongoramba wachionekwa free. Asi kana wachinge waonekwa pakliniki kana kuti pachipatara, chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters, kuitira kuti tichizovatumirawo mari inoita kuti wagone kuti warambe wachiona mapatients iwawo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende hapana chekuvhunduka apa?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity, cesarean section, under 5, above 65, wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid, tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu, tamuita cesarean section, tamuchaja mari yakati, chitipaiwo mari iyoyo kuti gone kuramba tichizoonawo wanhu.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid, nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiomei munyika umu?
Hazvaigonekwaba kuti tirege kuchinjawo mafees yedu tichiramba tichichaja. For example, toti cesarean section tomboti yanga ichiitwa $5, isoramba tichingochaja $5. Munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana necesarean section, which would be more, inonga iri more than $5, ongoramba achibhadhariswa toclaima $5. Zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma. Zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa services iri good quality.